mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechishanu chivabvu 27 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvi nezviri mchurongwa chedu cha nasi. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rakanunura vanhu vaive muusungwa. Musangano wemazuva matatu wekutsvaga nzira dzekuti nyika dzemuAfrica dzine nzou dzitaure nezwi rimwe chete unopetwa nyika dzine nzou muAfrica dzichibuda nechisungo chekuti dzibvumidzwe kuzvimirira. Mumwe murimi kuinsiza kumateveleland south anorasikirwa nemombe makumi maviri nesere mushure mekuurayiwa nekupiswa neveboka reveterinary services senzira yekudzivirira kupararira kwejanuary disease. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakazivisa nezuro kuti rakakwanisa kuburitsa muusungwa murume wekuChipinge vatawanda muzanya avakanga vapedza mazuva maviri vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mushure mekunge vati mutungamiri wenyika vanoita zvehuori uye vauraya nyika. Vamuzanya ava vari kumirirwa namuzvare Peggy Tavagadza vakanzi vabvise mari yechibatiso inoita madhora emunyika zviuru zvishanu uye kuti vange vachizviratidza kumapurisa epachisumbanje police station kamwe chete mushure memasvondo maviri. Sangano iri rinoti magweta aro ari kumirirawo madzimai matatu anoti Benevolence Taguta naTracy muti wekuziva vesangano reTIZM pamwe naLisa Mataka vesangano reshamwari yemwanasikana. Vatatu ava vakasungwa kuchitungwiza nezuro vachipomerwa mhosva yekuita musangano vasina mvume yemapurisa. Vatatu ava vainzi vakaendeswa kukamba yemapurisa yeHarare Central Police Station kudivi reLaw and Order uye hatina kukwanisa kunzwa kuti vachamiswa mudare riini. Kuchinoyi, Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti yakakwanisa nezuro wakare kununura mutore wenhau anoshanda akazvimirira Nunura Ijena uyo angave nemakore maviri achitongwa nemhosva yekutuka mapurisa achinzi akavati vanoita zvehuori. Jena uyo akasungwa muna kubvumbi 2020 akachenurwa nedare ramagistrate amai Chido Garwe avakamuwana asina mhosva. Jena aimirirwa negweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakudzai Choga. Musangano wemazuva matatu wekutsvaga nzira dzekuti nyika dzemuAfrica dzine nzou dzitaure nezwi rimwe chete wakanga uchiitirwa kuhange wakapetwa nezuro. Musangano uyu wakabuda nechibvumirano cheHwange Declaration icho chine zvisungo 14 zvinosanganisira chekuti sangano reCITES rinofanirwa kuongorora zvakare zvisungo zvaro panyaya yekutengeswa kwenyanga dzenzou. Nyika dzine nzou dzakakurudzirwa kuti dzitambirewo chibvumirano cheHwange Declaration ichi. Makurukota anoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa akapinda mumusangano uyu anonzi akakurudzirawo kuti CITES isapindira muurongwa hwekutengeswa kwenyanga dzenzou nenyika dzakazvimirira. Zimbabwe iri kuda kuti ibvumidzwe kutengesa nyanga dzayo dzenzou dzainoti dzawandisa. Hurumende yeZimbabwe yakambotiwo inogona kubuda mugungano reCITES kana zvido zvayo zvakasetevedzerwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Musangano uyu musangano unokosha zvikuru asi donzo riri kusundwa zvikuru sei nemakurukota nyika dzakaita seZimbabwe dzine nzou dzakati wandei. Idonzo rekuti vava nemvumo yekuti vauraye nzou. Zvinova izvo zviri kurambwa nesangano reCITES. Saka zvabuda apa ndingati ipolitical statement kuti titenderei kuita zvatinoda nenzou dzedu. Pataurwawo nyaya dzekuti tiri nyika yakazvimirira, tiri yesovereign state. Saka tinofanira kuita zvatinoda nemhuka dzedu. Saka ndinofunga kuti zvinhu zvabuda mumiting iyi hazvisiri zvinhu zvataitarisira kubva kuhurumende inowana mari yakawanda through tourism. Statement iyoyo inokanganisa zvakanyanya ukama hweZimbabwe nevashanyi vekune dzimwe nyika avo vari kukurudzira conservation kuti mhuka dzesango zvikuru senzou ngadzichengetedzwe.
Ndiri kuonawo muchisungo chabudwa nacho cheHwange Declaration vari kuti iwo pane kodzero yekuti CITES inge ichitarisa zvakare zvisungo zvayo. Zvinoitika here izvi tichiona Zimbabwe ndo inenge iri kutungamira pakuti CITES ibvumidzwe kutengeswa kwenyanga dzenzou?
CITES handifungi kuti ingakwanise kuti imbunyikidzwe neZimbabwe, nekuti ndiri kuona sekuti zvinhu zviri kusundwa neZimbabwe nezvinhu zvakamirira CITES zvakatosiyana zvamuchose. Zimbabwe iri kurwira kodzero yekuuraya nzou. CITES inorarama kuti ichengetedze nzou. Saka zvinhu zvisingafi zvakawirirana zvamuchose. Uyewo zvekare tichitarisawo nyika yedu yeZimbabwe inyika inozikanwa pasi rese nemukurumbira wekukonzera madivisions especially mumainternational organizations akaita sana United Nations newana CITES. Saka vari kuedza kuunza besanwa muCITES nekuunza politics muCITES. Saka ndofunga kuti chikumbiro chavo chinoraswa.
Tinoonawo kuti chisungo icho chaitwa kuHwange cheHwange Declaration chiri kukurudzirawo nyika dzechine nzou muAfrica kuti dzinge dzichitambirawo chisungo ichochi. Mungaona zvichiitwa here izvi?
Kazhinji kacho pakadaro apa dzimwe nyika dzemuAfrica dzinonzwisisa kuti Zimbabwe inyika isisina kucheka, yakashama, ende iri kukurudzira dzimwe kuti uyai tishamitise. Saka vanokwanisa kunge vasaina, asi kana zvaakuti vadzoka kunyika dzavo vanenge vasiri kuhukura sekuhukura kuri kuita Zimbabwe. So ndinofunga kuti zvinhu zvinenge zvataurwa eti yepolitical level, asi pamapolicies enyika dzavo vane shungu yekuti vachengetedze nzou dzavo.
Takanzwawo Zimbabwe ichiti kana zvikumbiro zvayo zvakasatambirwa inozobuda mugungano reCITES. Tingaona here zvichiitika izvi?
Izvozvo handifungi kuti zvinoitika. Kutaura kwekuti vaise pressure kuti CITES itye.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare neStudio 7. Varimi vanochengeta mombe mudunhu reMatabeleland South vari kukurudzira hurumende kuti ivawanise mishonga yekudhibhisa pamwe nekubaya mombe dzavo senzira yekudzivirira nayo zvipfuwo zvavo zvichitevera kupararira kwechirwere cheJanuary Disease. Izvi zvinouyawo panguva iyo mumwe murimi wekuInciza neZuro akarasikirwa nemombe dzake dzinosvika 20 idzo dzakaurayiwa ndokupiswa neveboka rekuchengetedzwa kwezvipfuwo reVeterinary Services senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi mushure mekunge adzibvisa kugwanda kuenda kuInciza asina kupiwa mvumo. Veboka rezvekuchengetedzwa kwezvipfuwo vari kuyambira varimi kuti vasafambisa mombe dzavo vasina mvumo sezvo kuita izvi kuchigona kuparadzira zvirwere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mutauriri wesangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agriculture Professionals and Technical Association vaziva Ishe Zhou.
Tine zvipfuwo zvinokwana izvo kuita 28 zvavasabelo moyo. Izvi zvinotaridza kuti zvasina matsamba akakwana anogona kuzviita kuti zvifambe kubva pavo pavari mudunhu ravo zvichienda kune rimwe dunhu. Zvino nenyaya yechigwere chanetsa munyika ino pazvipfuwo cheJanuary Disease yatingati theilariosis pachirungu, zvaida kuti zvipfuwo izvi zvezvo zvinge zvichitadziswa kusvika zvichindorarama kunzvimbo iyoyo nenzira yatingati iyo destruction pachirungu, kuzviparadza kuitira kuti zvisapomera zvimwe zvipfuwo zvigwere zvinonetsa pazvipfuwo panguva iyo ino.
Tiri kunzwa kuti vebazi renyu reVeterinary Services vakurudzira kana kuti vatoita overseas kuona kuti mombe idzodzo dzapiswa, dzaparadzwa. Sei matora danho iroro?
Iri idanho ratogwa nenzira yekuedza kuchengetedza mutemo wetingati isusu weMovement of Cattle and Pigs uyo wakaburwa mugore ra1984 nehurumende ino yeZimbabwe. Zvakakosha kuti zvipfuwo zvigare pazvinenge zvichifanira kugara panguva yazvinogara kuitira kuti zvisapomerana zvigwere. Saka hazvaigona kuti zvipfuwo izvo zvingofamba zvisina mazamba akafanira kana kuti akakwana.
Tinoona kuti chirwere cheJanuary Disease chirwere chinonyanyonetsa zvipfuwo munguva yekunaya kwemvura. Chirwere chingadai chichiri kuwanikwa here nguva ino?
Ichi chigwere chagara chingoriko chatakambotaura nezvacho. dunhu rose rinenge richifanira kunge richiziva munyika kuti pariri harifaniri kungofambisa zvipfuwo zvisiri pamutemo kuti zviende kune dzimwe nzvimbo zvisina kumbosvika kumaofices edu eveterinary services.
Ava vanga vari mutauriri wesangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agriculture Professionals and Technical Association, vaziva Ishe Zhou, vari parunhare neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvichange zvichibatana nevamwe vekuAfrica nhasi manheru kumusangano uri kukokerwa nesangano reSociety for Africans in the Diaspora Institute pamwe neBrand South Africa. Kumusangano wegore rino kwakakokwa mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vari gweta rine mukurumbira muzvinafundo Patrick Lumumba, vanhu vechizvarwa chekuKenya. VaLumumba vari kutarisirwa kutaura maererano nekusimudzirwa nekubatana kweAfrica mudonzva riri kutsvaga kuti zvii zvingaitwa nezvizvarwa zveAfrica zviri kunze. Musangano uyu uri kuitirwa kumuzinda weTimes Square paBroadway muguta reNew York. Ivan Zininga weStudio 7 aita hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Esther Marandure, vanove mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvichange zviriko kumusangano uyu.
Zvichange ndiriko. Zvini ndinenge ndichipa vanhu chikafu ikoko nekuti vari kuda munhu anenge achivabatsira kupa chikafu nekupa zvinodzwa kuti vanhu vakwanise vane zvekudya kana vari ikoko. Saka ndini ndinenge ndichiita basa iroro, ndichibata basa iroro.
Chinhu chakanaka kuti chizvarwa chekuZimbabwe chinonobatsirawo pari kuungana vana vemuAfrica yose muchisimudzawo mureza weZimbabwe. Chinangwa chaicho chiri kuunganira vanhu ndechei?
Chinangwa chiri kumirira vanhu. VaLumumba vari kuda kutaura nezviri kuitika muAfrica. Vachatsanangura kuvanhu kuti mumwe nemumwe anobva kuAfrica ari kunze kwenyika inonzi iyo pachirungu diaspora, tikasumuka tese, chii chinoitika kuti tichinje nyika yedu? Mumwe nemumwe akaita zvaanokwanisa kuita kuti nyika yedu yeAfrica isumuke. Tinoona zvinoshamisa panyika yedu yeAfrica. Saka ndozvavachatsanangurira vanhu vachauya ikoko kuti tingaite sei kuti tikwanise kuchinja nyika yedu yeAfrica.
Muri kutarisira kuti kuchange kune vanhu vakawanda zvakadii?
Ndinofunga kuchange kune vanhu anywhere from 100 to 150.
Hamenewo kana muino zvamungadewo kukurudzirawo vamwe vekuZimbabwe vasina kunzwawo nezvekuungana uku kana vanzwawo vasati vafunga kuti touya here?
VaLumumba vanokwanisa kuti vatitaurire zvinoita kuti even pfungwa dzedu dzichinje kafungiro katinenge tichiita nezveAfrica. Saka ndinoti munhu wese, taurirai shamwari dzenyu, taurirai hama dzenyu kuti aiwa ngatiendei kuNew York Times Square, tinoteerera. Chinhu chakanaka chaizvo.
Ava vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, amai Esther Marandure, vachitaura parunhare naIvan Zininga weStudio 7 vari kwakare kuVirginia. Tombotarisa zviri munhau. Bepa naura dziZimbabwe nerine musoro wenhau unoti dare repamusoro muulawayo rakapa mutongo unorambidza mapurisa kudzivisa vanhu vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kupinda muzvivakwa zvinoshandiswa neveruzhinji mavanenge vachida kubatsirwa. Ulawayo 24 News ine musoro wenhau unoti mapurisa emuulawayo asosa migwagwa muguta rose senzira yekugadzirira kuvharira kunze mumwe wevari kuti ndo mambo verudzi rwendevele vaStanley Raphael Kumalo, avo vari kutarisirwa kupinda muulawayo musi wa29 mwedzi uno vachibva kuSouth Africa kuti vatore ushe hwekutungamira rudzi rwendevele. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nenamukomatanonokawande ndinoti ndibvunzire uyo anonzi Pesi Gwanyanya. Uyo Pesi Gwanyanya kueconomics dzake akadziwana kupi dzaanotaura panational FMs? Ndezveeconomics here kana ndezvefojari zvaari kuita? Uyo munhu ngaakwane azive zvaari kutaura. boza vanhu kunonga zvose zvine murume yanotaura zvinotse dzake dzanotaura kuti economy iri stable pakudii stable wacho ndehupi hunonzi hunofa kuti hustable ende kuti aitaura kuti muto wegwaya muto wegwaya kamaurayira kunonetsa kuurega chinonetsa kuurega chiiye iriyo mari inoshanda totoda mahus ndiyo tiri kuda zvokuti kunodiwa maratijezi nemabhondi hazvisi kushanda hazvisi kubatsira vanhu ava ngavafunge vakaenda kuchikoro chenhema chokubira vanhu chetaro ngavasida kubira vanhu nzira izvozvo chikoro chavo chavaina chende chokubira vanhu imbavha idzi please please mwari ngatibatsiri tatambura isusu tatambura tiri kunonga zvotsve nemuromo ora mari yavaitaura kuti inotemberwa nagarden boy mari yavanotanga inotemberwa nameji imari kuti inotenge chii mari 2 litres yemafuta iri kuita $5.60 in US noti ini RTGS ngavataure zvinhu zvinozivisika vanhu avo ngavasaazi kuti takapusa isi kame 2023 tikusangana ikoko hatisi kuzovajaidza vanhu ivava kana vachiruma vanouraya kana isu tichadzorerawo
pastudio 7 pastudio 7 kwazivai mose vana mukoma jonga vana mukoma blessing nevateereri vestudio 7 indanga ndichide kumbotaurawo pamusoro pamunangagwa nehurumende yavo yezanupf nezvavanotiitira nemamiriro akaita zvinhu muzimbabwe munoona kuti vamunangagwa pari zvinhu vari kunzi vari kumusangano kuswitzerland nemaziviri azvinoitwa kuti kuenda kuswitzerland vamunangagwa vakahaya ndege inoita 30,000 US per hour so tichitarisa tinoona kuti pane minimum of 10 hours kuti vaende kusvika iko kwavakainda vitika mukati 30,000 by 10 hours inotipa 300,000 US then panodiwa 19,000 US yekupinda musangano saka tikazotarisa zvese zvakaitwa ipapo ka kuenda nekudzoka kunogona kutorera mari iri kuma over $1 million asi tikatarisa kuti pane chinobuda kwakaendwa ikoko handionini kuti pane chinobudwa so ini ndiri kuti vana vezimbabwe ngationesanei ipapo kuti no muhurumende umu maita hurori tiso shuwiro yange yekuti vana vezimbabwe ngatibatanei 2023 ngativhote zano out ndo pane shuwiro yangu tese vari kusouth africa kupi kupi ngatiende kumusha 2023 tivhote zano out 2023 ngaapinde mukomana ndo shuwiro yangu ndini zvangu Mr. Ngorima ndiri pano palimpopo apo ndatenda kufarai mose
mangwanani akanaka vashamarari vestudio 7 vavaki vemurusulu vafarikana zvikuru nekugadzirwa patsva pepampu yavo yakamboinstorwa neveGrace Water last year muna November. Pampu iyi yanga yafa nemwedzi inokwana miviri. Vanhu vanga vakutarisira kunotera mvura yekunwa neyese yekugeza munzizi dzinoyerera. Asi nedambudziko rokuti rusuru haina kuwana mvura yakawanda. Vanhukadzi vanga vakutochema-chema nekushomeka kwemvura yokunwa iyo yavari kushira kuti inenge ine utauchiwana.
Munoona kuti vanhu vezana vari kutambisa mari. Izvino vanoenda vakawanda kudaro kunze kutambisa mari yenyika vachinyima maticha mari anotoita kuti vana vedu vave vakadzidza. Zvakaoma izvo, ngavape maticha mari varege kuita zvavo zvekuita basa rekungofamba famba nendege ndenyika pese pese kudaro. Unofunga kuti 30,000 per hour imari shoma here iyoyo? Mari iyoyo ikawekwa yese pamwe chete mazuva mangana yezvino atova mazuva matatu times 24 hours per day imari iyoyo dei vakapa maticha mari yavo yezvino anditi vana vedu vangai vachidzidzawo.
Heyo America yenyi yakuchikora kodzero dzevanhu asi ndiyo iri pamberi pakutaura kutiko iyo ine kodzero dzevanhu. Onai zviri kuitwa muAmerica kuti hapana vanhu vanoti kumbonzwa vari kushora zviri kuitwa neAmerica. Vanhu vayo muAmerica muAmericans yayo vari kuponda vanhu vasina mhosva. Zuro ndizuro takanzwa kuti izvoni chitima makapfurwa vanhu nemunhu akazosungwa zvake asakanga auraya vanhu. Zuro ndizuro zvee takunzwa kuti vanhu vakapfurwa mushopu vachitenga grocery. Chinzwa izvi zvakubuda nhasi kwakunzi vana vechikoro vapfurwa vaurawa. But America ndiyo pamusoro pakupembedza kuti ndiyo inoziva mahuman rights and the rule of law. Saka ndezvipi sevanhu musingakondemi America? Ndiyo yakarwisanisa futi Ukraine.
idzodzo dzaka dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu kuno hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kuenderera mberi nekupembera nemutemo wakaturwa nedare repamusorosoro reconstitutional court wekuti zera rinobvumizwa zviri pamutemo kuita zvepabonde riende pamakore gumi nemasere kubva pamakore gumi nematanhatu. Mumwe wevari kufara nedanho iri ndimuzvare Nyaradzo Mashaya Mombe, vanove mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reTege Life International Trust. Asi muzvare Mashaya Mombe vanoti kunyange hazvo pave nemutongo uyu, panofanirwa kuchiitwa chikamu chemutemo chinodzikwa nedare reparamende chinopa mapurisa nematare edzimosva masimba ekushandisa mutongo uyu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mutongo wapiwa nedare repamusoro reconstitutional court vichirambidza kuenda pabonde nevana vari pemakore 18 yatingati gumi nemasere. Zvinhu zvinogamuchirika zvatiri kutopemberera seZimbabwe. Tototi kana tachitotara mitemo yemuZimbabwe tinenge takutoti yakumberi kumberi zvichienderana nekuchengetedzwa kwevana. Panga pagara pane daka panyaya yekuti constitution yaitiyo mwana muZimbabwe arodzwa ari pasi pemakore 18, asi mutemo wemuZimbabwe wanga uchiri kungoti mwana ari pasi pemakore 16 ndiye anonzi hakwanisi kuenda pabonde. Saka zvaita kunge mutemo unobvumidza mwana kuenda pabonde ari pasi pemakore 16 achizobatirwa nekushungurudzwa kana kuti nekutorwa advantage nevaya vechikuru. Asi tozoti zvikana enda pabonde akaita nhumbu, tomuti hachakwanisi kuroorwa ari pasi pemakore 18 zvazvisinga pachirungu techiti zvisinga make sense kana zvazvisina tsarukano. Saka zvataurwa nedare guru remuZimbabwe rekuti mwana ari pasi pemakore 18 hakwanise kuti aite chibvumirano chekuti aende pabonde zvigowanikwa zvichinzi zviri pamutemo. Iyi zvinoenderana nemutemo wenyika unotiwo mwana ari pasi pemakore 18 hakwanise kuroorwa.
Zvine zvikuru zvazvinoshandura here tichinzwawo kuti mimwe michato iri kuitwa nevana vasati vasvika makore iwaya ekunge vachiroorwa iri kuitwa vanhu vasingazivise kumitemo kana kuitwa kabisira?
Tinenge tichitaura isusu kuti mitemo yakanaka kuiswa, asi mitemo futi inoda chatingati mari kana kuti zvikwanisiso zvinoita kuti vanenge vachikora mitemo vayavaya vawanikwe vachisungwa nematare edzimhosva. Saka munhu akangopara mhosva yake vakange mwana arodzwa vakahwandiswa, variko vanenge vachizviziva veukama vamwe nemaneighbors vanongwanisa kuripota. Asi chinowanzowanikwa chichitika ndechekuti dzimwe nguva kunoshayikwa mapurisa haasungi. Saka zvakafanana nedare redzimhosva izvozvo kuti vapa mutongo wekuti mwana ari pasi pemakore 18 hachakwanisi kuenda pabonde, zvakuda mutemo unobva wanyatsotaura uchiti nemo nemo. Nekuti zvikangotaurwa nedare riri pamusoro ehe zvakanaka, yatinoti pachirungu pronouncement kuti vashambadza zvazikamwa. Asi kana mupurisa asingakwanisi kuti zvaonekwa zvichitikapo vosunga vanhu vari kuzviita izvozvo, then hapana zvatinenge taita. Saka zvakudiwa kuti izvi zvataurwa nedare riri pamusoro izvi zvichienda mutemo watinokwanisa kuti act of parliament, anditi wochiiswa mutemo wekuti mupurisa akabata munhu achizviita anokwanisa kumusunga munhu oenda kukoti unopiwa mutongo wake. Saka zvakanaka zvataurika, asi zvakuda mutemo chaiwo chaiwo yatinoti act of parliament yaya, kana kuti an act inoita kuti munhu akwanise kuchiita sei kusungwa manje. Izvi zvataurika zvakanaka, asi hazvikwanise kusunga munhu kana tikada kutaura kuti zvinobatsira mwana sei chaizvo izvo.
Kune vamwe vemakereke vagara vanotozivikanwa kuti vanotyora mutemo iwoyu nekuroodza kana kuroora vana vachiri vadiki. Munoona here vachizoshandura maitiro rwendo runhu?
Vemakereke vanozikamwa vanoroodza vana vari vadiki vanofanira kuregedza tsika iyoyo mapurisa anofana kushanda. Ndo saka tiri kuti tatinenge takutoda agent kuti zvichinyatsoitwa muact of parliament. Saka izvo hakukwanisa kuti vanhu vachikwanisa kusungwa. Saka ndosvatiri kuti kwakutodiwa kuti pachiita agent enactment kana tichisa mutemo wekuti mupurisa akaona munhu achizviita akutokwanisa kusunga. Izvozvo zvataurwa ukaenda kukoti mangwana vanzvadzi, mukaenda kukoti mangwana, hakuna chinoita kuti koti iti tane mutemo wakati therefore takuita sei takusunga vana vavo. Saka ngatibvei tadzifambira.
Havanga vari muzvare nyaradzo mashaya mombe vanove mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reTag Life International Trust vari parunhare muHarare nestudio 7. Iye zvino tokupai mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Ruzhinji rwevanhu vari munyika dziri kumadokero kwepasi rino kana kuti kuWestern Hemisphere vanofunga kuti utongo hwejekerere hunoramba huri ihwo nzira yehurumende yakanaka. Vakadaro gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken mumashoko avo kumusangano wenyika dzemudunhu reAmerica weConference on the Americas. Asi hatingatadzi kucherechedza utongo hwejekerere huri mudunhu iri, vakayambira vaBlinken. Hazvigoni kumiswa kuitika. Zvinobva nepfungwa yevanhu yekuramba vachitenda kuti vanokwanisa kuvandudza zvinhu vari mukati. Chakakosha mukuvaka rudaviro rwevanhu muutongo hwejekerere kudzivirira kuwira mapoka ezvematongerwo enyika akarerekera kuruboshwe kana kurudyi, kana vanotsigira pfungwa dzemamwe maonero, kana vanoramba shanduko, asi kuti patariswe pane zvinotibatanidza sevanhu vanoda kugutsa ruzhinji. Vakadaro vaBlinken. Zvinoreva kucherechedza zvatinogoverana mukusimbisa mbambo dzevamwe vedu vatigere navo nekusununguka kwedu zvakaita semitemo, zvakaita sekuremekedza kodzero dzevanhu, zvakaita sesarudzo dzakasununguka uye dzakajeka, kuburitswa kwenhau kune mufaro uye kwakasununguka. Mune zveupfumi, misika yakavhurika nekutengeserana kwakasununguka uye mikana yakavhurika nekuvandudza mamiriro evashandi mudunhu rese. Nzira dzekuita nadzo izvi dzinosanganisira kubvisa zvimhingamupinyi zvinotadzisa mabhizimusi maduku kupinda muurongwa hweupfumi huri pamutemo, kudzivirira uori hunoba zviwanikwa nesimba revanogadzira zvinhu zvitsva nenharaunda zvakadaro, nekuwedzera mikana kune zveumhizha zvinenge zvichinyuka. Nyika dziri kumadokero kwepasi rino kana kuti Western Hemisphere dzinodawo kuvaka dunhu rakasimba kuitira kuti dunhu risadheererwa nekukanganiswa mukufambiswa kwezvinhu, chimwe chezvidzidzo zvakawanikwa mushure mekutambudzwa nedenda. Chekupedzisira, kunyange takaramba takanangana pakusimbisa utongo hwejekerere kubva mukati, vakayambira vaBlinken, tinofanirwa kugoverana nzira dzekupedza nadzo utongo hunopa masimba kumunhu mumwe chete mudunhu. Uye izvi zvinosanganisira kuramba tichitsigira vanhu nemasangano vari munyika dzakamanikana vari kurwa zvine ushingi kuendesa mberi kodzero dzevanhu pamwe neutongo hwejekerere sezvataita kwemakore akawanda. Tine basawo rekutaura takabatana kana takaona dzihurumende dzichishayisa masimba utongo hwejekerere munyika, kushungurudza kufambiswa kwemashoko kwakasununguka, kuchisidzira vanopikisa mune zvematongerwo enyika, kudzikisira pasi kushanda kwematare kwakasununguka. Ndine chivimbo chekuti kana takatambira chinotibatanidza sevanoda utongo hwejekerere pane zvinotipesanisa, hatingosimbisi utongo hwedu hwejekerere sedunga munhu. Tinoita zvinodarika zvatiri pane zvatinoti zvatinofanirwa kuita zviri pekutanga, nekuzadzisa zvakakosha zvinodiwa nezvakakosha zvinotariserwa nevanhu vose mudunhu rino. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rakanunura vanhu vaive muusungwa. Musangano wemazuva matatu wekutsvaga nzira dzekuti nyika dzemuAfrica dzine nzou dzitaure nezwi rimwe chete unopetwa nyika dzine nzou muAfrica idzi dzichibuda nechisungo chekuti dzibvumidzwe nescientists kuzvimirira. Mumwe murimi kuInsiza kumateveleland South anorasikirwa nemombe makumi maviri nesere mushure mekuurayiwa nekupiswa neveboka reveterinary services senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chejanuary disease. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.